tingati mai mudhuru kubudikidza nemagota avo vakanyorera gwaro musi wechishanu chadarika kuhofisi yemutungamiri wenyika vamunangagwa chinhu chechikuru pane zvimwe zvavari kuda kutarisira kuti zvinge zvichiitwa takamira takatarisa prc peoples rainbow coalition inyaya dzekuti mauto ezimbabwe dai zvichibvira adudzire ruzhinji ruchinzwa kuti whoever anonzi ahwina musarudzi yavane nechekuita kana kuzopindira kuti tinoda uyu kana kuti kwete tiri kuti masoja ngaagare kumabharaki uyezve macivilians vatingati vanhu vasiri mauto ndovoitazve matongerwo enyika pakati pazvo zvakakosha sei pane nyaya dzekuona kuti mapepa atingati mamedia reforms both electronic neprint zvinge zvinhu zvinowanikwa nemapato esanopikisa kana zviri zvehurumende zvisave zvinhu ndevebato rimwe chete uye kuti materevhizheni vanhu veopposition vakwanise kunge vachibudawo ipapo vachitaurawo zvido zvavo nekunyunyuta uye zvavanotarisira kuti zimbabwe yavanoda ndeipi zvisinganzi zvinongoburisa zanup f yega saka tingangoti ndezvakawanda zvatiri kutarisira kuti dai zvachinjwa zvinosanganisira nokuti mauto hapano kunge ari mune zvekusarudzo dzinogadzirwa sei uye dzinoitwa sei pakati pezvimwe
kusvika pari zvino matimawana here mhinduro kubva kuna vamunangagwa
aiwa tingangotaura kuti isu hedu mukati mekuti pfungwa idzi dzaitaurwa dziri pamisangano yakasiyana siyana asi sevanhu vakaendesa chinyorwa chavo musi wechishanu chadarika hatina mhinduro yatati tawana asi tikutarisirawo kuti potse potse dzimwe dzenguva neiro svondo nyowani ratapinda iri tinogona kunge tichiwana mhindurowo
vamunangagwa vanga vachiti vari kuda kuzoita musangano nemapato ose anopikisa munyika umo mati makokwa here muri kuziva kuti uri kufamba sei uye unenge uchitaura nezvei
izvo zvechinangwa ichocho zvinhu zvatinongonzwawo ari makuhwa anotaurwawo kubva kunzira dzakasiyana siyana nenzvimbo asi isu sevanhu ndingataura zvikuru sei takanangana neprc uye chero nemutungamiri wenpp naye mujuru hatina kukokwa hatisati taona invitation yerudzi rworwo
mungati here kusvika pari zvino zvaitwa nezek zvinokwanisa kukupai chivimbo chekuti sarudzo dzinoitwa mune zvakanaka nezvimwe zvichemo zvamataura izvi
isu tatingangoti pane zviri kuitwa nezek iizvozvi munoziva rwendo zvii kuti tiwane nesarudzo dzinonzi dzakasununguka uyezve rwendo rwega rwega pane parinotangira hongu tingati zeki iri kuratidza kuti chido nechinangwa zviripo zvinoratidza kuti gwara kune kwariri kuenda asi hatingamhanyi hedu kutaura kuti pane zvabva zvaiitwa zvakadzika dzika zvinoratidza kuti sadzo ine upunduso mangwana